Pashika Studio 7 nasi pacheche PhD Ministries mushawe Waterfalls muno muHarare panga paine vanhu vashomanana vanga vachinamata uye nevanochengetedza pachechi iyi varamba kuti tipinde mukati titaure nevatendi vechechi. Asi vamwe vatataura navo vasati vapinda muchechi iyi vakaita samai Mildred Chakanyuka awa vati vanogara mumusha webudiriro muno muHarare vanoti vamagaya havanganzi vakabata munhu chibharo. Amai Chakanyuka vati havana nguva yakareba vachienda kuchechi iyi.
Sevanoisangano takutongonamato kuna Mwari kuti chokwadi chibude ende tozva chokwadi chinorigona kutongobuda kana Mwari ivo vega vamumirira kumakotsi nokuti pamwe zvinoda kuti zvidisturbe futi urongo hwatakatarisana nahwo muna September.
Asi mumwe weruzhinji watataura naye Waterfalls Makare Muzvare nenzigonese avo vasingapinde chechi yePhD Ministries vati mukana wekuti vamagaya vabate chibharo uripo sezvo vari munhu anogara achisangana nemadzimai akawanda muchechi.
Anogona akarepa vamagaya hazvirambiki.
Zvichakadaro imwe nhengo yePhD Ministries vaZakaria Chibaya vatsinhira zvataurwa namuzvare Gonese vachiti vamagaya vanofanira kuzvichenura.
Aiwa manyepa kunyepa. Magaya isationa akaita izvo asi kuti maybe pano vanhu vari kumupesecute.
Umwe mugari weMuHarare uye vari nhengo yePhD Ministries vangoda kudaidzwa nezita rekuti Zindoga vati vamagaya munhu ari kurwiswa nevezvematongerwo enyika pamusana pechirongwa chekuvakira vanhu dzimba chavari kuita munzvimbo dzakawanda.
Akatamba nevanhu vezano, atamba navo zvaunga vakuda vanhu vevezano ndobva akuzozviramba mberi. Saka vakati ho ndobva vamutaimira pano, saka vakumushunguruza nokuti hana is not playing ball.
VaFibion Chitakunye vanogara musha weWarren Park vati vamagaya vane nyaya dzakawanda dzekuita nemadzimai dziri kugara dzichingotaurwa neveruzhinji. Saka vati nokudaro hazvishamise kuti vave kupomerwa mhosva yekubata chibharo.
Vamagaya vanenge vane nyaya dziri vari kupomerwa idzi dzinenge dzichavamonera. Nyaya dzavo idzi dzine madzimai akati wandei aripo ane mazita akatoti wandei ari kuzivikanwa.
Amai Netsai Janhi vekumbare vaudzawo Studio 7 kuti zvisinei nokuti vamagaya vane mhosva yavakapara here kana kuti kwete, nyaya yakadai haitarisirwa kupomerwa mutungamiriri wesvondo zvavati zvinoita kuti vamwe vanhu vasazode kutendeuka.
Zvazvisingafanirwi kuti vawanikwe vachipomedzerwa mhosva dzakadero. Handingati kupomedzerwa kana kuti kuita sepamwe zvinenge zvakaitika, asi pamunhu waMwari anozviti munhu waMwari hazvipafanirwi kuwanikwa pane zvipomerwa zvakadaro.
Amai Chakanyuka vati kunyange hazvo vachiti vamagaya vanogona kunge vakachena panyaya vakatarisana nayo havaonese kuti vamagaya vari kuita zvinhu zvaMwari.
Vamagaya zvinoreva kuti uyu ndiye munhu asiri munhu waMwari, asi kungoti anongoriwo nemamasimba aanoshandisa sasiri kwaMwari.
Hatina kukwanisa kutaura navamagaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.